Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro Gunyana 25, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mashoko aPresident Lee Mnangagwa pachisangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda nekugara kuAmerica nekuCanada anga ari ekuvatenda nekuvakurukudetsa kwavakaita.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kuNew York kudzoka kumusha kubva kumusangano weUnited Nations General Assembly.
Uyu musangano isati mambomunzwa nezvavo kutounzwa nezvazvo iko zvino kuti kwa kune musangano wemabusinessmen and zvakadaro.
Asi vebato rinopikisa vanoti havana chinobuda chavanoona kuseri kwemisangano yakaitwa navaMnangagwa kuNew York. Muimbi wekuZimbabwe Tami Moyo okokwa kuzoridza kumutambo weElevate unoitwa nameya wedunhu reAtlanta muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusvika munyika nhasi kubva kurwendo rwavo rwekuNew York kwavakanga vachishanya kumusangano weUnited Nations General Assembly. VaMnangagwa vakaita misangano yakasiyana-siyana. Mumwe yemisangano yavakaita ndewe nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reNorth America nevamwe vanonzi ndevemabhizimisi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata imwe nhengo yeZANU-PF yakapindawo mumusangano wakaitwa navaMnangagwa uyu vaJones Masara kuti tinzwe zvizhinji.
Mashoko aPresident Lee Mnangagwa vachisangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda nekugara kuAmerica nekuCanada anga ari ekuvatenda nekuvakurukudetsa kwavakaita, nokuti zvizvarwa izvi zvakanga zvine udokwa-dokwa hwekusangana naPresident kuti vakurukudedze President nekuhwina maelections kwavakaita kuZimbabwe nekutaura mashoko ekuvasimbisa kuti ivo vanofara neutungamiri hwavaMnangagwa, vanosapota vaMnangagwa. Vakabva vawedzera makorokoto avo nechipo chemombe chavakati President chakupai mombe seCanada neAmerica diaspora kuti iri tsiru izoberekawo vanomwa mukakawo vachiwana mukaka ivo President vachizoshandisawo mombe iyoyo zvavanoda. Saka anga ari mashoko ekutenda uye ari mashoko yaPresident ekuzivisa zvizvarwa zvekuZimbabwe mamwe mabasa ariitwa naPresident kumusha angave asingazivikanwi nevamwe vari ku diaspora.
Mungapere muenzaniso vaMusara zvamuri kuti vakabata izvi?
Somuenzaniso kuti kuZimbabwe zvara kusisina, nokuti vaMnangagwa vakaunza chirongwa chepfungudza vari kuvaka madhamu mairrigation kuti chikafu chisaneteka. Saka tava nemakore matatu tisina zvara muZimbabwe. Vakataura futi budiriro irikuitika migwagwa iri kugadzirwa yakaita senge Harare Masvingo Road.
Imiwo semumwe akanga ari muwo mumusangano uyu vakauya vachizoteerera vayakatambiranawo sei nemashoko emutungamiri wenyika?
Vakafara zvisingaiti. Vakafara boka iri ranga rine vakuru vatingatizvo zvizvagwa zveZimbabwe nevamwe vakazvarirwa kuCanada nevakazvarirwa kuAmerica vatingati vana vechidiki vakazvarirwa kunze, asi vachitarisa kuti vane chido chekuramba vachizviti maZimbabweans. Saka vakafara vakuru nevadiki kusangana naPresident nekuti vanga vachipemberera kuti hatinofara nekuhwina kwaita President.
Ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti pane vakakwanisa kuuya paingodeedzwa vanotsigira bato reZANU-PF here, kana kuti wakanga uri musangano waibata munhu wese zvake anobva kuZimbabwe?
Nokuti President ndiPresident wemunhu wese weZimbabwe, saka vanga vakasununguka kusangana nevese vaida kusangana navo zvisina kutarisa kuti ibato ripi, nokuti pavave saPresident ndiPresident wemaZimbabweans ese. Kwese kwese kwavanoenda vanozama kuti vaone vose vanenge vachida kuvaona.
Nengo yebato reZANU-PF vaJones Masara vange vari parunare kuNew York muno muAmerica neStudio 7. sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakarerekera kubato rinopikisa reCCC vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo.
Auyu musangano isati mambomunzwa nezvavo kutonzwa nezvazvo iko zvino kuti kwakune musangano wemabusinessmen and zvakadaro. Hapana patikaona kana kuadvertisewa kana muzvivhitivhitiwo zvekuno kudiaspora kuti aiwa president anga achauya achisangana nevanhu vekuzimbabwe. Ndinoona sekuti kuda maybe yanga iri meeting yechakuti yevanhu vezanupf kuti sekunge yaingozikamwa nevanhu vezanupf chete.
Asiwo panofamba mutungamiri wenyika achinzi anosangana nezvizvarwa zvezimbabwe panenge paine rusarura here? Havafaniri kungosangana nemunhu wese here?
Awa izvozvo zvagara chingotaura kuti kana dai izvozvo zvakanaka kuzimbabwe zvokuti purezidendi vanenge achinzi purezidendi wenyika zvemabato vanofanira kuva vachisiyana nazvo. Hakuna kuti ZANU-PF kana kuti rimwe bato kana munhu aapurezidendi wemunhu wese. Saka zvokuti kana pachiitwa kana kuti iyoyi hatingati magatherings anenge achinzi anoda kubatsira nyika kana kuti anoda kubatsira ikonomi, tichiona kuti zvinhu zvoita senge zvinoitwa muchiwande, zvinhu zvinotoshamisa kuti chinangwa chacho ndechokubatsira nyika here kana kuti kungopanana mukana varimo muZANU-PF imomo.
Kuri kunzi pane mukana wekutiwo zvichemo zvine vana vezimbabwe vari muno kunyanyawo vebato renyu zvine nzira here yekuti zvisvikewo kuvakuru venyika ikokoko kana misangano yavanoita munomu yacho ichinzvenga nzvenga kudai?
Aiwa patorina mukana and tinoona senge kuti kuvaka nyika chaiko chaiko hurumende yavamunangagwa ndione senge ine chinangwa chaizvozvozvo. Nokuti nyika haivakwi nokuita kuwedzera yatingati pachirungu polarization. Takataka kuvaka nyika muchiti haisi tongonosangana nevanhu vezanupf chete kana kuti vanhu vano wirirana neatingati mapolicies ezanupf chete. Hapana zvadei chichiita. Isi totoziva kuti vamunangagwa panguva pfupfupi yapfuura yapamarale yavo vaitaura kuti iko kumakanzuru kwakawina vane CCC kana kuti kumwe kumadaraunda akawina vane CCC. Hapana chinofamba nekuti zvinhu zvese zvichangozoya kucentral government inotungamira vamunangagwa. Saka tikana chinzwa mashoko yaya achiona vamunangagwa kuti vane chinangwa choda kudistroya kana makanzuru chaya chayo, zvinhu zvokuti hazvitoshamisi kana vachizoya kunoku vachingozungosangana nevanhu vavo because chinangwa chaichocho chokuda kubatanidza vana vezimbabwe kuti vavake nyika yavo vaise mabhizinesiwo kana kuti vawane mukana kunyika kwavo hakuna. Zvinongove izvozvo zvaZANU-PF chete.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakarerekera kubato rinopikisa reCCC vaKennedy Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Musangano weBest Diplomats uyo unoitwa panguva imwe chete inoitwa musangano weUnited Nations General Assembly sebandiko reUnited Nations rinotarisisa nyaya dzevechidiki uri kuperawo nhasi kuDubai kuUAE. Musangano uyu unokoka vanoshanda nevechidiki nyanzvi dzezvemagariro akanaka evanhu uye vamiririri vehurumende. Mumwe akasarudzwa kupinda musangano uyu gore rino inyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Hungwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvemusangano uyu.
Best Diplomats iyi tingati it's an extension of the United Nations kana kuti nderumwe ruoko reUnited Nations asi rwakanangana nevana vechidiki. So it's a platform yekuguruma mayoung leaders kana kuti ava nepotential yokuzova vatungamiri mune ramangwana. Uyezve it's a platform yokudiscussa maissues andabva kutaura iyai anobva mudonzo reUnited Nations. Ndaifanirawo kunge ndiri kumusangano iwoyu uri kutoitwa kuDubai wakatanga musi wa22 kusvika musi wa25 September 2023.
Ndatoti muri ikoka ini kuDubai kwacho ndatokutsvagai pandanzwa kuti musangano uya watanga. Hurumende haina zvirongwa here zvinobatsiridza mumisangano yakadai?
Sezvanambotaura kuti musangano weBest Diplomats upon invitation you are supposed to sponsor yourself kuti unoattenda. I think the assumption is iwewe since uri kunorepresenta nyika yako hurumende yako inofanira kukubatsira kuti uende because hausi kuenda kungonowana ruzivo runobatsira iwewe chete. Uri kunowana information, uri kunodzidza zvinhu zvinouya zvinokwanisa kubatsira nyika yose, nyika yako yose, because these are global problems, these are issues dzinobata pasi rese. Asi tinenge tichishuvirawo kuti sevatinombonzwawo kuti kune vaimbi vabatsirwa kune vaimbi vekune dzimwe nyika vakokwa kuzoimba tichishuvira kuti vana vemunyika ino kana pane zvokwavanda kuenda kuno ruzivo runobatsira nyika vange vachiwanawo rubatsiro.
Tiri kunzwawo kuti kune mumwe zvemusangano wemhando iyoyi uchaitwa kuno kuNew York. Wakamirawo sei iwoyo?
Wongu kunomwe zvakare musangano wakadai weBest Diplomats uriko kuNew York kutanga kwegore ra2024 ende ndiri kutarisirwa kuti ndinge ndichinoatenda futi musangano uyoyu. Regai ndipamhidzire futi ndichiti misangano iyi yakanyanya kukosha zvikuru sei kuti munhu aende ari pasi pehurumende yake kana kuti irrelevant ministry kuitira kuti paanodzoka akwanise kuwana in a national platform to address these issues.
Saka gadziriro dzacho dzave papi pari zvino?
Maita henyu. Pari zvino pane conference yokuAmerica iriko kutanga kwegore rinouya hapana chati chavapo in terms of visas, in terms of accommodation, in terms of air tickets, hapana chati chavapo. Kune vatakambonochema kwavari vakati havana budget izvozvo, saka there's no way, there's no need kuramba tichidzokera kwavari. Asi tiri tichishuvira kuti dei tawana vatibatsira kuti tiende, nokuti tikwanisewo kunodzidza kuti vamwe vari kuzvigona sei. Like ipapa patine issue yamadrugs ari kuaffecta the lives of young people and affecting development. Tine nyaya yemental health, tine nyaya yemasuicides, all these issues. You need to network, you need to learn kuti vamwe vari kuzvigona sei.
Ko vangade kubatsirawo pamwe vehurumende vakateerera kana vanhuwo zvavo vangadewo kubatsira vanokubata ikupi?
Maita basa, regai nditi I would appreciate it tikawana rubatsiro kubva kuhurumende, tikawana rubatsiro kubva kuma individuals, tikawana rubatsiro kubva kuma companies kana ma organizations, nokuti nyaya dzinokurukurwa kudzinotibatsira senyika, dzinotibatsira mukubatsiridza ukoko. Tiri kupromota kureiza awareness pama problems atiri kusangana nawo. Saka vanongada kuziva zvizere vanogona kundibata panhamba parunare rwangu 0778706518 kana kusenda email peacewungu@gmail.com ma small letters essay. Maita basi.
Avo vange vari nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzvare Irene Vungwe vari parunare kuHarare neStudio 7. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vokurudzira hurumende kuti igadzirise zvose zviri kunyunyutwa nemapato anopikisa akaita seCCC pamwe nezvakadomwa mumagwaro akaburitswa naana SADC, vana African Union neCommonwealth nemamwe anoongorora sarudzo. Vamwe vanotiwo izvi ndizvo zvakapa sangano reEuropean Union kuti rimbomisa rubatsiro rwemari yaipiwa sangano reZEC kuti ibatsirikane mukufambiswa kwesarudzo munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana.
Maita henyu vazininga, izvi zvatiri kuona zvaitwa neEuropean Union zvekuti yakumbomira kupa mari Zimbabwe Electoral Commission zvinotoratidza pachena kuti pasi rese harina kumbofara nemaitirwo akaitwa sarudzo muno muZimbabwe, kubva kune SADC, kubva kuEuropean Union, vana COMESA, vana African Union nana Commonwealth, vese vakaburitsa mashoko ekuti ekutsoropodza kuti sarudzo dzanga dzisina kuitwa yatingati free, fair and credible.
Ko ivo veZimbabwe Electoral Commission veZEC ava vanenge vasinawo homwe here yavo inonzi ihomwe yeZEC yekufambisa basa resarudzo idzodzi munyika?
Saka danho razotorwa neEuropean Union rino ratorakidzwa chimwe zvechinhu chekuti ZEC pachayo yanga ichitoriritirwa nenyika dzekunze. Munonzwa hurumende yedu ichingopopota zuva nezuva kuti vematongerwo enyika vanopikisa, vemapato anopikisa, vanoshanda nehurumende dzekunze, vanopuhwa mari nehurumende dzekunze, vachishandiswa nehurumende dzekunze. Asi chokwadi ndechekuti iyo ZEC yacho nehurumende yemuno muZimbabwe inotorarama nemari dzekunze kwenyika.
Saka ivo UNDP ava vanosungirwa here nezvimwe zvingavepo kuti vape mari yekufambisa sarudzo kuZimbabwe kana kutiwo kungobatsirawo zvavo kwavanenge vachingoita?
UNDP gore negore inotobatsira ZEC nemari yekubatsira zvirongwa zvayo, zvingave zvekudzidzisa vanhu, zvingave zvekuita sarudzo idzodzo, mari iyoyo inobva kuUnited Nations Development Program. United Nations pachayo inenge ichiwana mari idzodzo kunyika dzakasiyana-siyana dzinova nhengo dzeUnited Nations, vanosanganisira vala European Union. Zvino danho iri ratorwa neEuropean Union rinotorakidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakuti hurumende yemuno muZimbabwe haisi kutombopa ZEC mari yakakwana inokwana kuti iite sarudzo.
Saka Zimbabwe inochizodini nemamiriro azvinenge zvaita kana pasina mari dzavanopiwa kudai?
Zvino nekumiswa kwaitwa mari neEuropean Union kwakutoreva kuti zvatoomera Zimbabwe. Hakuna kumwe kwaichaona mari. Hurumende yeZimbabwe yaitemba neEuropean Union, vanoswera vachitsoropodza zuva nezuva, siku nesikati, kuti vakatitemera zvirango zveupfumi. Asi varivo vari kutopa ZEC mari yekuti ishande. Asi toona kuti ZEC yacho nehurumende yeZimbabwe vari kuita sarudzo mbodza muno muZimbabwe. Saka zvakutoda kuti ZEC ngaichigadzirisa mba mayo, hurumende yeZimbabwe ngaichigadzirisa mba mayo kana ichiri kuda kuti zvosarudzo dzemuno dzirambe dzichiwana rubatsiro.
Avo vange vari vanongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Bofana, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Tatimbotarisai zviri mune mamwe mapepa nawo anhasi. Mubepa naure Herald mune nyaya inotaura nezvebvunzo dzekupera kwegore dzevana vegrade 7 idzo dziri kutanga nhasi nyika yese. Rinoti sachigaro webhodhi reZimsec muzvinafundo Edimwenje vanoti gadziriro dzakafamba zvakanaka uye zvikoro zvese zvakawana mapepa ebvunzo idzi nenguva. Bepa naure Chronicle rine nyaya inoti kwaita dambudziko guru remakonzo nembeva kuguta reBulawayo. Vanogara mukati medhorobha mumiturikidzwa kana kuti maflats vari kuti vari kuparadzirwa midziyo nembatya nemakonzo nembeva, izvo zvavanoti zvanyanya kuwanda nekuda kwekusaraswa kwemarara nekucheneswa kwenharaunda. Bepanhau repadande mutande renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mambo Timothy munorowazve muusha vekuchimanimani vabvisa mutongo wavakambenge vapa dzimwe nhengo dzebato reCCC mushure mekuvabata nemhosva yekuramba kuteerera sabhuku wavo kuti vavhotere bato reZANU-PF musarudzo dzakaitwa gore rino. Yave nguva yenyu vateereri iko zvino yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga.
Studio 7 yevashamarari makadii henyu mamuka sei? Ndinoda kudavira Reverend havatauri kuti izvoni muZimbabwe munoda nhaurirano nevana vemuZimbabwe. Hapana anongouya pasina kutanga pataurirwana nevaridzi venyika. Hazvisi izvozvo Reverend. Mbotoitai zvebhaibheri mubude muchechi. Handiti kana muri vanhu vamwari vanokamira panzvimbo vanotaura chokwadi, ngotaurai kuti vamunangagwa makabira sarudzo. Vamunangagwa vari kuUnited Nations kumusangano kwavari kuudza sadhakudhanzi sarudzo dzakaitwa zvakajeka. Chinonzi kujeka kwesarudzo vanochiziva vamunangagwa. Chinonzi kujeka kwesarudzo Job Scalari Mujere. Chinonzi kujeka kwesarudzo mameya achisungwa mutaunu. Chinonzi kujeka kwesarudzo makansela achisungwa umu. Chinonzi kujeka kwesarudzo masaza anga akazara achiisa mabhodhi achiti vanhu voterai pamatombo. Ndo kujeka kusarudzo kwavari kutaura vanhu vaizvindikitwa vachirohwa vachiitwa sei. Vanhu mutinyari, imi vanhu vechechi imimi, we know kuti muri mapastors for ED. Nyarai Reverend.
Zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvinotishungurudza zvikuru munyika ino yeZimbabwe, nokuti hapasina rugare muno muZimbabwe. Mapurisa amuka chibhembenene. Mapurisa ari kuvhima members SCC usiku nesikati. Tichitarira iyo ZANU-PF ndiyo inomhanya kupindurira mapurisa kuvhima nevaCCC. Sei takungoshungurudza, takungosungwa ivo vezano PF ndo vanomhanya kupindura pachi vanozviitira izvozvo ndo vanhu vanotuma mapurisa ndo vanhu vanoshanda nemapurisa ndinotenda havarege zvinhu zvavo ndinotenda ndinivasipanda
pachidio 7 ndakumbotaura hangu pamusoro pemukadzi uyo akataura nyaya yake nasister marvelous avo anonzi mai Linda Masarirao ndakatozozviona kuti ndeve zano vandakateerera pavo vachiti vamunangagwa munhu akasununguka zvisingamboiti ukaona uri munhu anosapota ed chero uchiti uri webato rinopikisa uchitaura mashoko ekuta sekuti uri kutsigira ed uri wezano muri vanhu vanoda kungoisa confusion one muzimbabwe mapato maviri atongoziva izanu pf netriplec chechi mamwe sayo zvimasakatire zvezano izvo takutokuzivai zvamakatoshotera zvinai maini
ya maswara sei pastudio 7 maswara sei ndangadida kungokomendawo maererano nenyaya yari kutaurwa nesadhaki kuti ida kugara pasi taure maererano nezimbabwe ya chinhu chakakosha zvikuru kwazvo asi handioni chichinyanya kutibatsira nekukurumidza chinhu chaigona kutibatsira isusu savana vezimbabwe dai matare edu emuno munyika asina kupindwa napongwe ndo aikwanisa kutinunura nekuti ainge achizomira samutongigava pakati pedu isusu nehurumende zvino matare edu isusu akapindwa napongwe haatongi nyaya achitarisa nyaya anotonga nyaya maringe nekutumwa kwavanenge vaita sadhaki ngaitaure zvayo zvinobatsirawo kuti zanupefi izive kuti pasi rino riri kuona zvairi kuita of course maleaders mamwari musadhaki imomu zvinonetsa kuti ataure zanupefu chokwadi nekuti kuti ivo vave vari pazvinzvimbo zvavari izvaizvo papawa vakatowana maskills ekubira maelection kubva kuzanupefu ndosaka muchiona vamwe vachimira naivana Ramaphosa vana namozambica inyaya yekuti inovabatsirawo kuti varegewo maelection saka ngaitaure sadhaki tionewo kuti ichabudisawo zvokuchii panyaya iyi
mangwanani akanaka pano pastudio 7 pane vese vakateerera vanoziva ndinoda kubatsirwa wanu ndinyatsoziva kuti zvakamira sei and zvinobetserei kuti minista unofanira kuita minista uri mp kana usiri mp haukwanisi kuita minista kunze kune vashoma ava vanosarudzwa napresident sei zvinobetserei kuti uve minista uri mp mundibatsirewo baba because ndinoona kuti mabasa maviri pamunhu mumwe chete minista anomirira zimbabwe sezvino mp anomirira dunhu rake end hazvifanira kuita zvinhu zvekuti ini kana ndichoda kuona mp wangu zviite zvinhu zvinonetsa kusvika pano kuona mp kana then minista kuti uone minista panonetsa handinyatsozvinzwisisa kuti why constitution yedu yakataura izvo yekuti munhu anofanira kuita minista ari mp mundibatsire ipapo because tikatoona tatobhirija mutemo welabor wekuti munhu anoita mabasa mairi ari munhu wake apo munhu iyeye ari kupiwa mota dzeumembe of parliament apo munhu iyeye ari kupiwa mota dzekuhuminista munhu iyeye ari kupiwa sarari yemembe of parliament munhu iyeye ari kupiwa sarari yekuhuminista
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratinotema takarerekera tokukurudzirai kuti mumashoko enyu musaisa mazwi okutuka tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muno muamerica muimbi ane mukurumbira wekuzimbabwe anoimba musambo wehip hop Tammy Moyo nezuro akafadza vanhu muno muamerica kudunhu reatlanta georgia uko kwaakakokwa nameya wedunhu iri kuzoridza pamutambo wekucherechedza tsika nemagariro weelevate mutambo uyu unoitwa kamwe chete gore rega rega kwakare kuatlanta studio 7 yabata Tammy Moyo kuti tinzwe zvizhinji nezvechirongwa ichi
kwa Kampala all the way from Zimbabwe. Tawio Elevate Art Festival, it'll be from a Peachtree Center where we celebrate the 50 years of hip hop and poetry and spoken word, together with myself, representing not only Zimbabwe but Africa as a whole. And pretty excited to Fara. It's such a great initiative. We are Tisangana Umiwangwe, Manuimba, my different genres. Specifically hip-hop, did you celebrate the movement of hip-hop as a culture, as a genre, as a people, Kunogu, Guadlanda, so I'm so honored to be here and I'm excited about that.
Se chizvarwa cheZimbabwe muchisimudza mureza wenyika kudai kunyika dziri kure sekunoku, muri kuona muchiendesa music yenyu palevel ripi kubva iko zvinezvi?
Izvizvi sezvamataura, the aim is just to keep pushing just to keep pushing forward. Zvichienda mberi zvichitodaro, iri ratova rimwe level, just to be here in Atlanta to celebrate 50 years of hip hop as a Zimbabwean. Ratova level rakasiyana neranda yaimbova before, which is exciting. Means pane growth iri kuitika, pane vari kuona zvatiri kuita kumusha, which is exciting. And I look forward to more. Ndidanhu kutaura kuti level iri kuyakuberi.
Nziyo dzamuri kupisa nadzo mazuva ano ndedzipi?
Ndine nziyo yangu inonzi 100 kwandiri. It's also a subgenre. It's a drill track. It's a subgenre of hip-hop. Ingi ndichitoimba semangwana. So zvava zvaitiko kuti panguva ino yatiri kuya celebration yehip-hop ndakada kupisawo song yangu inonzi 100 kwandiri. It is online, it is on YouTube, it is on my Apple Store, Spotify. Please stream it. Make sure you know the lyrics in one day to sing and sing along. But pleasure is in your Chiquita. Very soon, also releasing a new project. And I'm excited about that. But Shai Zizi can tell you about the 100 one.
Ndoda kupedzisira ndichibvunzawo kuti muchitarisa kusimukira kuri kuita musambo wehip-hop kuZimbabwe nezvamunosanganawo nazvo kunoku, muri kuona iri genre iri kusimukira zvakadii?
Hip-hop is the future. Hip-hop is the now, especially kuZimbabwe. We found a way yekuti titaure nyaya dzedu, tell our stories through so many different genres, including hip-hop. You find vechidiki vanoresonata nehip-hop zvikuru, so I feel like it's growing. It's become very popular, kumba, and this is just the beginning of a new wave, a new movement that speaks to young people.
Mange muchinzwa kambo katsva kanonzi 100 kwandiri katami moyo watange tichikurukura naye ari kuAtlanta kwakakokwa kumutambo uri kuitwa nameya wedunhu reAtlanta. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kuNew York kudzoka kumusha kubva kumusangano weUnited Nations General Assembly weUNGA 78. Asi vebato rinopikisa reCCC vanoti hapana chinobuda kuseri kwemisangano yakaitwa navaMnangagwa kuNew York. Muimbi wekuZimbabwe Tami Moyo akakokwa kuzoridza kumutambo weElevate unoitwa nameya wedunhu reAtlanta muno muAmerica gore rega rega. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru, anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana mchida kuti tumira tsamba mbozha, zitumei ku Studio 7 at studio7voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mfaro ndini Evans Zininga, ndokusiyai muina Chris Gande achikupai nhau dzeIsindevele.